Vashara nawatoro naone zero manero pa maofisi avo vambengego vakati vadzidzisa vafanira kurama mabasa vachiti vana vechikoro ndivo vanorasikirwa nefundo kana varayiridzi vakaramwa mabasa. Vamubengegwi vakati hurumende yakasangana nenhengo dzakasarudzwa dzinomirira sangano revashandi rehurumende reapex council rinosanganisira vadzidzisi mwedzi wapera vakataurirana zviri kunetsa vadzidzisi. Vamubengegwi vakati hurumende yakapa apex council mukano wekunonyora pasi zvose zvavari kuda izvo zvavachazoziva pamusangano wakatarisirwa kuitwa mangwana chishanu. Vakaenderera mberi vachiti vadzidzisi kana vachida kuramwa mabasa vanofanira kutevedzera mutemo wakatarwa, kwete kungofuma voti vave kuramwa mabasa. Uye vakarumbidza apex council nekutevedzera gwara iri. Vamubengegwi vakakurudzira vadzidzisi vose kuti vaende kumabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya vachiti vasateerere vamwe vatungamiriri vemasangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti varamwe mabasa.
Government is therefore calling upon all teachers not to participate in this unlawful and premature strike action.
Hurumende iri kukurudzira vadzidzisi kuti vasatevedzere zvekuramwa mabasa sezviri kutaurwa nevamwe vatungamiriri vevadzidzisi avo vanogona kunge vane zvinango zvakasiyana nezvevamwe vadzidzisi vanoda kuti mashandiro avo avandudzwe. Hurumende inoda kuzivisa vadzidzisi vese kuti yakazvipira kugadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi.
Zvichakadai mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vanoti kutaura kwakazoitwa navamubengegwi nezuro manheru kunoratidza kuti vakanzwa zvichemo zvevarayiridzi vakati mushonga wengozi kuiripa.
Isu zvatinongoita zvose hatisi kuzviita nekuda kuti tinoda kuvagwisa, hatisi kuzviita nekuti tinoda kugwisana nevana, tinozviita nenyaya yekuti tinoda kusevha education yedu kuti vana vadzidzisiwe nematicha anofara vasadzidzisiwe nematicha anonyunyuta.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe.
Nekuti hurumende kana yakauya asi kutaura kwavamunangagwa chiti the voice of God, voice of the people is the voice of God, chii chiri kutadza kuti vateerere isusu vanhu vacho tiri kutaura? Nekuti zvinenge zvapachena kuti vanhu vari kungotaura kunatsira mukanwa vachingotaura zvokunyepa ivo vasingateereri. Chiri kutadzisa kuti vahurumende yavamunangagwa itiunganidze titaure nayo, yakasangana nemaprofita, yakasangana nen'anga, ikasangana nemastudents, ikasangana nevakuru vemaindastri, ikasangana nevamwe vanhu vese. Ko, chiri kutadzisa kusangana nevashandi vavo chii?
Masangano anomirira vadzidzisi pasi pemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende uri kudaidzwa kuti Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU uyo unosanganisira PTUZ, ZIMTA neARTUZ nemamwe anoti hurumende inofanira kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro, mari dzekushanda vari kumaruwa nekupiwa mukana wokuenda parivhi. FOZEU inoti kana zvichemo zvayo zvisati zvagadziriswa vadzidzisi havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.